Rwanda neZimbabwe inyika dzinoryidzana uye nyika dzinowirirana. Tiri kuzviona kuti muna 2019 mu Rwanda yakaita embassy yayo muno muHarare, tikazoona zvegore rimwe iroro Zimbabwe ichiita eiva neembassy kuKigali. Sazvinoreva kuti nyika idzi dzinoryidzana uye dzinowirirana. Chechipiri ndinoonawo kuti panyaya yeupfumi hwenyika, Rwanda ikonomi yayo yakakura kubva 8.5 to 11% pamakore maviri apfuura, ichinyanya kunyanya kusimbiswa netourism. Asi inenge ine yakaita challenge nenyaya yechikafu. Mutengo wechikafu kuRwanda wakanga wakakwira zvakanyanyisa. Pamakore iwawo apfuura maviri ama, Zimbabwe upfumi hwayo hwakakura ne 3.4% kuti 8.5%, zvinoreva kuti Rwanda iri upfumi hweRwanda huri kukura nekukasira kudarika upfumi hwemuZimbabwe. Asi pano kuwirirana kuti kana nyika mbiri dzikaenda kufambisana zvakanaka, zvinotarisirwa kuti Rwanda iwanewo zvinowana kubva kuZimbabwe, Zimbabwe ichiwanawo zvinowana kubva kuRwanda.
Kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kubvawo kare kusvika pari nhasi zvakamira sei? Zvii zvinotengwa neRwanda kuZimbabwe? Zvii zvingatengwawo neZimbabwe kubva kuRwanda?
Kana tichitarisa kudyidzana kwenyika, tinonyanya kutarisa yavanoti international trade, zvinoreva kutengeserana pakati penyika. Saka kana takatarisa Rwanda neZimbabwe, tinoona kuti Zimbabwe gore ra2021 pane ma-statistics nawo yakatengesa kuRwanda zvinhu zvinokwana $693,000. Rwanda wo ikatengesera Zimbabwe zvinhu zvinokwana $229,000. Zvinoreva kuti Rwanda yakatengesera Zimbabwe zvishoma kudarika zvakatengeswa neZimbabwe kuRwanda. Saka which means tenga taa kuti Zimbabwe ine trade surplus kana zvidzirane neRwanda. Asivo tikatarisisa kuti chii chinonyanya kutengwa neRwanda kubva kuZimbabwe, tiri kuona kuti mamakore mashoma-shoma apfuura aya, Rwanda yanga ichitenga maelectrical cables zvemagetsi, yanga ichitenga futi zvetinoti tobacco fodya, yanga ichitenga futi maplastic products. Kana takakutaa kutarisawo zvinotengwa neZimbabwe kubva kuRwanda, zvakanyanya kuita zvekofi nezvimwe zvinodyiwavo zvinotengwa zvichibva kuRwanda.
Zvibvumirano zvinosainiranwa izvi nenyika dzemuAfrica, tichitarisisa hedu zvimwe zviripo pakati peZimbabwe neRwanda, izvi zvine zvazvaburitsa here kubva kumashure uko? Tarisiro ndedzipi kuenda kumberi?
Zvibvumirano zvetiri kuona zvichiri kusainwa ichi pakati peZimbabwe neRwanda, yavanotiwo mabilateral relations, akakosha chaizvo kuti nyika dzinatsokudyidzana uye dzitengeserane zvakanaka. Sezvandataura pamusoro apa kuti Zimbabwe neRwanda tiri kuona kuti kudyidzana kwazvo nokutengeserana kwazvo zviri kunyanya kuwedzera. Saka zvinoreva kuti kana vakasainirana zvibvumirano zvavari kusainirana, tiri kutotarisira kuti zvinyanye kuendera mberi. Chechipiri, ndiri kuona zvekuti Zimbabwe neRwanda vane zvavakanyanya kutarisira. Chokutanga vakanyanya kutarisira kuti paite kudyidzana nenyaya yechi yeagriculture, zvokurima izvi. Asi zveparika kumwe kudyidzana kwekwa ndiri kuona kuri kuda Rwanda muZimbabwe, kunova kwavanoti exchange of educational personnel, kureva kuti pakangoita kuti paite maticha eZimbabwe anokwanisawo kundoisa ruzivo rwavo kuRwanda. Zvinoreva kuti Rwanda inenge yava kudii kubatsirikana nokuwana maticha. Pane nyaya futi yezvemakombiyuta iyo vanoti ICT, inotarisirwa kuti Rwanda inogona kubatsirawo Zimbabwe. Nenyaya yetourism, kudyidzana kwouku kunokurudzirwa chaizvo nokuti zvinoita kuti upfumi hwedu huindirire mberi senyika dzakabatana.